zvaiti namutare nezvekuti isi patapinda mutare tarei dzanyaya yekutyorwa kwekodzero dzavo vasungu ava vanhu vakarohwa zvakaitisisa vakachengetedzwa panzvimbo dzine tsvina mumaseu mavanga vari mamusina kana mvura havana kumbobvira vakapuhwa chikafu pamasina kana any provision for matoilet takazama kuti vaonekwe nana chiremba vakarambidzwa zvakare kuti vaonekwe nana chiremba saka izvi tationa kuti zvinhu zvinotyora kodzero dzavo dziri section 50 of the constitution saka patapinda mudare taudza dare kuti isu tiri kuda kuti tiite application yekuti vanhu ava vaende kumba zvavo nekuti kusungwa kwavakaita kunotyora bumbiro remutemo redu kunyanyanyanya iyo section 50 subsection 5 of the constitution
saka dare rati pachikumbiro chenyu ichi
dare rati harina nguva sezvo nhasi uri mugovera dare rati rinovhara iro na1 harina nguva yekuti inzwe chikumbiro chedu saka dare rati vasungu ava ngavavharirwe vanozodzoka vachiita chikumbiro chavo musi wa22 which is on Tuesday next week
saka vakwanisa here kuzenge vachionekwa navana chiremba zvamuri kuti vakarohwa zvakaipisisa
hondo yekuti vaonekwe nana chiremba iyi ndeyekuti mabazi ehurumende vanenge vachingonakurira nanyoka mhenyu vekuprisons vanenge vachingoti dai maenda kumapurisa vekumapurisawo vanenge vachiti havanawo mvumo kuchingonzi pamunhondo nepamusasa asi chatiri kuona chokwadi chekuti havasi kuda kuti vasungu ava vaonekwe nana chiremba asi tinavo vana chiremba vatoripo vakamirira kuita basa iroro
imhosva ipi yavari kupomerwa
mhosva yavari kupomerwa vari kunzi vakaita public violence zvichinzi vakatema mupurisa muguta asi chinoshamisa pakutauruka kuri kuita nyaya iyi ndechekuti vasungwa ava vakasungwa kwakasiyana siyana muguta tiona sekuti mapurisa vaingoita gumba wakumba chero vafungidzirwa kuti ndeve triple z vaingotora vamwe vacho havatozivani pavasungwa ipapo
saka ivo vasungwa vari kuti nemhosva yavari kupomerwa
vasungwa vari kuramba mhosva vasungwa vari kuti ivo havana mhosva yavakapara ivo chavanga vachiita vanga vari vachiita karali yavo vachikambena vachiti vanga vachishambadza mashoko erali iriko mangwana kuhighfield ende havana kana wavakabonesana naye asi vakazongoitawo mahwekwe ekusangana nechikwata ichi chemapurisa chinonzi drg ichi chireaction group ichi ndo chakazongovasunga muguta